Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Apostori nemaZioni for ED vanoimbisa mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU PF vaEmerson Mnangagwa mavhoti ari kudiwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinopeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yaitika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Apostori nemaZioni for ED nhasi vavimbisa mutungamiri webato reZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mavhoti anodarika mamiriyoni ari kutsvagwa nebato ravo musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Sangano iri ravimbisa izvi pamusangano waro waitirwa munzvimbo yeHighfield muHarare uyo wapindwawo navaMnangagwa. Kuti tinzwe zvizere, ngatinzwei Tobias Mudzingwa uyo anga ari kumusangano uyu.
Vachitaura pagungano iri semunyarikani mukuru, vaMnangagwa vati mapostori nemaZioni aya aita sezvinorehwa neBhaibheri shoko raMwari pakutsigira mutungamiri.
Makereke mapostori nemaZioni, makoropoto amhlope, nashimabuda pachena kuti muno rudo renyika yepenyu. Nashimazadzisa imvira dzongo benyu.
Mutauriri wesangano revapostori for ED vaObei Mapuranga vanoti mapostori nemaZioni vachaita bhurugwa nebhandi vaMnangagwa nebato ravo.
Tauya kuzokotama pamiri penyu iri sunga wirirano yemweya inoti hurumende inotonga ndeyeZANU PF nevapostori zvekare varimo nemaZioni ndeyeZANU PF. Your Excellency, tinoda kukuzivisa kuti panouya maelections tose tinoti dzvamu tichinovhotera ZANU PF.
Asi mumiriri weHighfield East mudare reParamende uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaEric Murai vanoti rutsigiro urwu runoshura kubuda kwavaMnangagwa muhofisi yemutungamiri wenyika.
Nyaya yaitwa nemapostori nemaZioni kuita chisungu chekusapota ED yandirangaridza 2017. Pavakaungana futi the same people vachiita chisungo chekusupporta Grace, asi ndo vakava magumo epolitics dzamugabe naGrace wacho. Kana vakuda kuenda varume ivavavo ndo zvavanoita, ndidzomviromviro dzacho idzodzo. Ipapapa ndo kutopera kwaED ipapa, atopera nhasi nenyaya yegungano raaita muZimbabwe grounds.
Asiwo sachigaro veZANU PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti vanhu vakaita savaMurai vanotaura zvekugotsikwa tsuro.
Musangano weZANU PF ndiwo uri kuzokunda kusarudzo kurova vanhu seri neseri. Anyone who thinks ZANU PF is going to lose is daydreaming.
Mumwe wevauya kumusangano uyu vachibva kumabvuku vaArnold Mashasha vechechi yeZioni kwaDavid Masuka vanoti utungamiri hwavaMnangagwa huchii.
Ah, musangano ZANU-PF wakatirera kubva pasi kubva tichingozvarwa nanhasi tinayo ende tiri kurarama nayo saka hatina kana chichemo hatina kana dambudziko zvese zvakarongeka saka tinotoda kutoti zvidzokere ipapo fanika tiri sekwa tinobva kwedu kunana mabhukuko aiwa tiri kutofara ike zvino takayarusirwa tara zviri kutofamba zvokuti tiri kufamba pakanaka dei yaisiri ZANU-PF ka dei kuti tichifamba makomba.
Musangano uyu watanga nekupera utungamiri wemaZion and Vapostori for ED pamwe chete newezanupf vachitsutsumwa kushomeka kwevatendi vaungana munhandare yeZimbabwe Grounds izvo zvavati zvakonzerwa nekushaya zvifambiso zvemabhazi kuti zvisvike panzvimbo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika Muzvare Jacqueline Sande vatiwo
zvinhu zvagara zvinoitika kuti vemachechi vanowanzotaurawo wavari kutsigira ikodzero yavo kuti vataure saizvozvo vawirirana kuti isu semapostori tinodada hedu kutsigira vamunangagwa.
Musangano uyu ndiwo wekutanga waendwa navamunangagwa mushure mekunge vatara zuva richaitwa sarudzo uyewo zvichigona kureva kuti kutsvaga rutsigiro muvanhu kwatotanga zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rapedza nhasi urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muCCC vaAmos Chibaya vanoti musangano wanhasi wapa mukana kune vachakwikwidza musarudzo dzemakanzuru neparamende kuti vazvishambadze kuvanhu vachavavhotera uyewo kuti nhengo dzichavhota dzebato dzisarudze vadzinofunga kuti vakakodzera kumirira bato musarudzo. Asi vachibaya vanoti bato ravo harisati rave kuzivisa kuti ndivanani vabudirira kusarudzwa mudunhu reUlawayo uye kuti vave kuzoenda kumatunhu api. Vatiwo CCC iri kuenda kumatare edzimhosva svondo rinouya ichikwirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kumatare nenyaya yekushayikwa kwemazita evanhu vakawanda mugwaro revavhoti. Ngatinzwei hurukuro yataita navachibaya pamusoro penyaya iyi.
Tichingori paurongwa hwekutsima citizens vange vachisarudza avo vachazenge vachivamiririra kumakanzura vachazenge vachivamiririra kuparamende. Saka paurongwa hwedu tapedza asi muno mudunhu reUlawayo panga pachitova makokasi vanhu vachitaura kuti aiwa tinodangana kuti anga achizonotimiririra kukanzura anga achizonotimiririra kudare paramende nekuti isu bato redu nderevanhu munhu haafaniri kuda unofanira kubiwa.
Saka vasarudzwa kuUlawayo ndevanaani vamungangotaura mazita vashoma vavo?
Haiwa tichiri muurongwa hwokupedza kuhorengedza nekuti maitiro edu tinenge ichiita zvinhu zvipaward level. Saka zviri paward level constituency inenge ine mazi mairi matatu mana so tichiri kuhorengedza tozokudzivisana nesimba kwengu wangu majonga.
Matunhu api kwamaa kuenda mabva muUlawayo nhasi?
Tichazoende tichikuzivisai mukomajonga tabva muUlawayo toenda kuti tukatinge tapedza dzengwa takadai tinogara pasi seutungamiriri toona kutoenda papi muchingoona kana tava kudoenda ikoko munoziviswa munge timanasai tikuzivisai kuti taapa.
Tinoona kuti vanhu vanga vachiongorora mazita avo mugwaro revavhoti vazhinji vachiti havasi kuona mazita avo. Bato renyuwo pane zvariri kuitawo here pakunyunyuta kana kugunun'una kuri kuita vanhuko?
Ichokwadi vanhu vese vaimbori muvhotasoro vaimbovhota vakandotarira mazita avo vakamashaya. Tiri kutora nyaya kuikwidza kuenda kumatare edzimhosva kuti kana vajonga vanga vari muvhotasoro vakavhota pamaby elections achangotiwa madzimanyi zita ravo roshayikwa zeki nokufanira kusungirwa kuti aiwa vanhu vese vanga vari muvhotasoro vanofanira kunge vachivhota vese vakatera mazita vanofanira kunge vachivhota. Saka tiri kuenda kumatare edzimhosva.
Saka munoitarisira kuenda kumatare riini?
Pasvondo ratiri kubata apa tinenge tichikuzivisai mukomajonga nekuti nyaya yekuenda kumatare haisiye yekuvanda haisiye yekuvanza zvinhu zvevanhu zvinofanira kuzikamwa nenyika yose kuti ndoo matanho aakutogwa nebato ravo iro ritazengera kutungamirira nyika kutanga musi wa23 Agasti gore rino vachamisawo vatigadzire nyika.
Saka muchaziva sei vanhu vakashaya mazita avava kuti munge muchizokwanisa kunge muchivamirira?
Takatokomuniketa mumasocial media kwese tikataura kuti munhu wese zviri pachena akanga achivhota akashaya zita rake panga pachitwa vhota inspection tikatumira mafomu zvoti vanhu vanga vachisila Vati maguta edu akatekeshera nenyika yose vanga vachizosumudzira nyaya iyi vachiendesa kumatare dzimosva.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari parunhare neStudio 7 muBulawayo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa maviri anonzi arasikirwa neupenyu muKenya, mamwe mashanu akakuvara apo vanofungidzirwa kuti nhengo dzechikwata cheAl-Shabaab varwisa makamba emapurisa munzvimbo mbiri dzakasiyana dzinoti Mandera newaja kumaodzanyemba kwakadziwa kwemabvazuva kweKenya. Mutungamiri wehurumende India vaNarendra Modi vari kutarisirwa nhasi kushanyira nzvimbo yaitikira tsaona yechitima yaurayisa vanhu vanoda kusvika kumazana matatu uye kukuwadza vamwe vanoda kusvika kumazana mapfumbamwe. VaModi vari kutarisirwawo kushanyira kuchipatara kwaendeswa vakuvara. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvinafundo, nyaradzai gumbonzvanda avo vanova ivo mutungamiri wesangano reRosaria Memorial Trust. Muzvinafundo, gumbonzvanda vanoshanda zvakare nemamwe madzimai emuAfrica mukuedza kuunza yanano nerunyararo munyika yeAfrica. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemisangano mikuru yavari kuita parizvino mukuedza kuunza runyararo kunyika yeSudan.
Diri mwe vatungamiriri veAfrican Women Leaders Network, batanidzwa madzimai emunomo Africa vanobata pamwe chete kusumudzira nyaya dzerunyararo dzekuyanana kwenyika, uye kuti madzimai apinde mutungamiriri unoe maringe nekugadzikana murunyararo kwenyika dzedu uye nyaya dzeupfumi muAfrica. Nhasi ndapinda musangano watanga tiri pamwe chete semadzimai emuAfrica, pamwe chete neofisi yeAfrican Union neofisi yeUN Women, tichipa kuchemana nekunzwa matambudziko arusangana nemadzimai ekuSudan kune hondo iri kudai kutirwadza pamwoyo pedu.
Zvii zviri kubuda pamisangano iyi?
Tapiwa tsananguro yezvakaitika nezviri kuitika muSudan, mafambiro ari kuita hondo iriko, vanhu kunyanya madzimai nevana vachizonotsvaga kupotera kune dzimwe nyika kwakaita sekunana Egypt nekunana Chad, nekunetsekana kwavari kuita varimo munyika mavo nemudhorobha ravo reKatum.
Zvii zvisungo zvamuri kubuda nazvo zvingaite kuti dambudziko iri ripere? Takanyanyotarisa zviri kusangana nemadzimai vemuSudan.
Zvikuru zvabuda zvakanyanyisisa ndezvekuti tinofanira kusimbisa zvikumbiro zvina zvabudiswa nemadzimai eSudan. Chekutanga ndechekuti dai hondo yamira, cessation of hostility, pawana kutaurirana. Uye kana pane vamwe vasiri vemuSudan vekunze vari kufutidzira kuti hondo iitike, vedwe ngavasuduruke tiwane runyararo munyika yeSudan. Vasashandisa vanhu vemuSudan kurwisana, ivo vane zvikonzero zvavangange vachiitira izvozvo munyika yeSudan. Chechipiri chabuda zvikuru ndechekuti panhaurirano inenge dziripo pakupedza kurwisana kuri kuitika muSudan, dai madzimai ange aripo panokurukurwa nyaya idzodzi dzekuti nyika ive nekugadzikana, atinoti mapeace talks, anganga achiitwa achibatsiridzwa neAfrican Union nanaIGAD neUnited Nations vakasiyana-siyana ikoko, zvichienderana nechisungo cheUnited Nations Security Council inonzi Resolution 1325. Uyewo zvisungo zvakaitwa muno muAfrica zvinokoshesa kuti madzimai apinde munhaurirano dzakadai. Chechitatu chikuru chabuda ndechekuti veduwe dai hurumende vari kurwisana nenyika dzese vabatsiridze kuti ava vanhu vasangana nedambudzika vawaniswe yatinoti humanitarian assistance, pawanikwe access, uye vanopa rubetsero vape rubetsero kuitira kuti hama neshamwari dzedu dzeSudan dzisiri kuwana zvekudya zvakakwanira, vari kumarefugee camp, vari kumaIDP camp, vawana kuchengetedzeka, vawana kubatsirikana, nyika ichigadzirika pane matambudziko airi kusangana naye. Saka nyaya yehumanitarian assistance yakurudzirwa zvikuru, kunyanya takatarisa mabasa ari kubatwa nanamai vachiedza kubatsirana nekuchengetana nevamwe vavo. Chechina chabuda chikuru ndechekuti tinoziva kuti panoitika hondo, madzimai anosangana nemhirizhonga nekumbunyikidzwa kusanganisira nevana nevasikana, vamwe vanosangana neyatinoti gender based violence, vamwe vanobhinywa, vana vedu vanopedzisira vave nemimba, vamwe vasizopedzisira vapinda muwanano vasina kusvika zera kana kuti ichingova child rape. Saka zvakurudzirwa zvikuru kuti tinoziva muAfrica uye kuUnited Nations panotova nematanho anatorwa ekuchengetedza nekubatsiridza kuti matambudziko aya asavaipo. Chekupedzisira nechekuti dai waro madzimai nyika dzese nevanobatsira vasimbisawo mabasa ari kuitwa nemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaKevin Oliver, murume wechichena kana kuti murungu ari kurara mumotokari kuUnity L kwaSeke nekuda kwekushaya pekugara. Studio 7 yakamboita hurukuro navaOliver makore adarika pavaityaira makombi aenda kuchitungwiza.
Kevin Oliver. Kumachonga, last time nakabuta pa Studio 7. Yo kandi wanurunga rukanga waya, ningiraro grab makombe munomu. Pare zvino ndourara mota pa Seke South Unit L.
Chii chasvitsa kuti munge muchirara mumotokari pamuri kurara ipapo?
Ndirare mota nyaya yekuti ndaimbodrive makombi asi vamwe vaindishora. Vandishora kudaro ndaidhirava makombi ndisingabhadharwe, ndaishaya mari kuti nditsvage imba, nemari yeimba. Saka mari yerenti ndaishayawo kuti vanavazotaura nevamwe vanana makanika kuti vandipo mota pekurara. Pekutanga vaimbondipa otei vaimbondipa madhora-dhora zvesikafu manheru ega ega asi gore inoi kubva ujanuari vabvandinyima.
Vakawanda mukoma Kevin vanoda kuziva kuti makasvika sei kuti munge muchigara kuchitungwiza, nekuti vazhinji havatarisire kuti murungu angawanikwa kuchitungwiza achinzi ari kugara achisvika pakurara mumotokari.
Vajonga makabasa nembunzo iyoyo. Nyika ndakashatirwa nemhuri yangu baba namai. Ndakamboshanda kusitovharare fine ambulance ndiri driver ndiri emergency medical technician. Ndepana yazoonawo license yangu. Ndakakura muchildren's home, ndakura muchildren's home ndasvika age of 18 years ndaigarawo St Joseph's House for Boys. Ndipanazojoina sitogara refine ambulance. Ndajoina sitogara refine ambulance, sitogara refine ambulance pavazongobhuroko zvimwe zvezvezvi. Ndanatanga kudrive makombi. Ndanaonawo basa makombi siti chitungwiza siti 1 and 2 elo. Ndipanazogara muchitungwiza imomo.
Hamuna dzimwe hama here dzamunogona kugara nadzo dzichikuchengetai?
Pare zvino zvandina. Baba namai vangu vakashanetsaona ndine makore 12. Then baba mukuru wangu I think pavidhio kana makaona pano operation padumbo yangu makaiona. Ndakatuze nebaba mukuru wangu mukoma wababa.
Saka ivo vana baba mukuru varipi kuti vange vachikubatsirai?
Baba mukuru wangu vakashaya old age.
Imi mukoma Kevin hamuna kumbobvirawo maroora here muchitowo mhuri yenyu?
Vajonga ndakaroora kwamutawatawa uzumba maramba fungwe. Ndakaroora mutema mukadzi mutema ndakaita vana 2 makarati vainzi Michel na Rachel. Imi pandaigara unyatsine madhamu wangu angari ticha. Vana vangu vangari vana presidential scholarship 2013 yapresident Gabriel Robert Mugabe kunyahode mission Kimanani. Vakazokaradzwa nemvura yesadoni dai. Nhasi vajonga ndichine ronda muzimanyi vana vafa nesadoni dai hongu. Asi vajonga hapana kana communication ndakapiwa kana WhatsApp ndakataura navo but hapana.
Kune social welfare inobatsirawo vanotambura, kwete nekuti muri murungu asi kuti mubatsirwe semwana weZimbabwe ari kutambura. Mati mamboendawo here iko?
Tine social welfare wedu yemuchitungwiza pamakona pana vambo vatakwa nematsotsi hongu vakandipa inonzi assisted medical treatment order.
Saka imi rubatsiro rwamungada nderupi mukoma Kevin?
Vajonga rubatsiro rwenu daoka ida accommodation then njini yangu yekuti ndoda mutsafood takeaway kana kuti chii ndatekurara uyumba yangu kuti ndinokwanisa kurenga usamwe bhozi pekurara yangu majonga ka zvinorema pane mosquito vari kutonora pakudidi.
Ko basa ramungade kuti muwaniswewo kana pane vanogona kukuwanirai basa?
Zvendogona kudhiraivha fastfood takeaway mekaniki nozatichana then IT computer administration security.
Mazwa hurukuru yataita nava Kevin Oliver, murume wechichena ari kurara mumotokari kuunity L kwaseke nekuda kwekushaya pekugara. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheOur Lives, upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheSheshamu nhasi chafara kudzokera kushandisa nhandare yacho yeBata Stadium mushure mekumbomiswa kwayo nezvikonzero zvaive zvisinganzwisisike. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chekwata ichi nhasi chapinda munhandare iyi chichisangana neHerentals mumutambo uyo wapera uri mangange 0-0. Nhandare iyi yaive yambumiswa nevakuru vePremier Soccer League avo vakati yaive isingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro kunyange hazvo yaive yapiwa mvumo neZIFA First Instance Body. Asi ongororo yakazoitwa zvekare yakawana nhandare iyi yakakodzera izvo zvaunganidza vateveri vechikwata ichi vemuguta reGweru munhandare iyi. Mutauriri weShesham vaElias Maginya vanoti vafara zvikuru kudzoka munhandare yavo nekuti vatsigiri vavo vanga vave kuremerwa munyaya dzimari kufamba kuenda kumandava stadium kuzvishavane.
Tine vanhu vatakafamba navo rwendo rwedivision 1 ava vasingachakwanisi kuramba vachidzika botere kwatakananga kumandava stadium kwata tichitambira. Saka chinhu chinotifadza zvisingambobviri at least takuti vaya vaya vaititsigira vakukwanisawo kuuya pabata stadium kuzotsigira chikwata chavo. Zvinhu zvatifadza, zvinhu zviri kutinakidza.
VaMaginya vanoti kutambira munhandare yavo kuchapa vatambi vavo manyukunyuku kuti vawedzere mwando kudzivirira kubuda muPSL.
Tinotenda kuti izvi zvichatibetsera kunyange kuti tikwanise kubuda muyamatikati murelegation zone. Zvinhu zvatiitira zvakanaka zvisingambobviri kuwanikwa tichidzititambire mutambo wedu wenhapfu mupata stadium.
Zvichitevera mitambo yanhasi, Shesham yave pachinzvimbo chegumi neshanu mugungano rezvikwata gumi nezvisere ine mapoints gumi nerimwe chete. Murairidzi wavo John Nyikadzino anoti havasi kuda kutora nzira yezvikwata zvinobuda muPremier Soccer League nekukundikana gore rimwe chete zvapindamo.
Hatina zvakawanda zvetiri kutarisira kunze kuti tinge tichigara muPSL. Makore anoteera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Herentals yaramba iri pachinhano chegumi nenhatu asi murairidzi wayo Kumbirai Muti Wekuziva anoti vatambi vake vanofanira kuregedza katsika kekudherera zvikwata zvisina mukurumbira.
Menye yekudherera kana vachitamba nematems ari almost of the same level. Wanoona sekuti they are better than the opponent. Kana vakutamba nematimu mahombe aya vanokwinya or vanoisa more effort to those games. Thanks. Saka this is the attitude that we are just supposed to change.
Nasi kwanga kune mitambo mitatu chete yePremier Soccer League kusanganisira uyo watambwa muNational Sports Stadium umo Caps United yarohwa 2-1 neCranbourne Bullets. Vatsigiri veCaps United vamuka chibhebhenenga kushedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Tembwe anofarira kusiyiswa basa sezvo akundikana. Kuluveve Stadium Chicken Inn yarova Black Rhinos 1-0 ndokwira kusvika pachinzvimbo chechitatu. Black Rhinos yaramba iri pasi pasi petafura nemapoints matanhatu chete zvekuti vatsigiri vavo vave kunamata kuti vangaite sei kuti vararame mugungano iri. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe Chiefs. Pari zvino Highlanders iri pachinzvimbo chechipiri, Blauwe Chiefs ichirwisawo zvakasimba iri pachinhano chechishanu. Mimwe mitambo mangwana yakamira seizvi: Dynamos vs ZPC Kariba National Sports Stadium, Grenfell vs FC Platinum Gibo, Wange vs Manika Diamonds Colliery. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatendi vechipostori neveZioni vari pasi pegungano reNational Convention Program for Vapostori nemaZioni for ED vanovimbisa vaEmerson Munangagwa, vanove mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika, mavhoti anonzi ari kudiwa nebato ravo reZANU PF musarudzo dziri kuuya muna Nyamavhuvhu gore rino. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rapeta urongwa hwaro hwekutsvaga nhengo dzichakwikwidza dzakamirira bato iri mudunhu reUlawayo musarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Bato iri zvakare rinoti svondo rinouya riri kuenda kudare richikwirira Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yekuti vanhu vakawanda vakashaya mazita avo mugwaro revavhoti. Pamitambo yatambwa nhasi yePremier Soccer League, Sheshamu yaita 0-0 neHerentals, kuchiti Caps United ichirohwa 2-1 neCranbourne Bullets, ukuwo Chicken Inn ichirohwa Black Rhinos 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwina Praxidis Jeremiah.